misoro yenhau chipiri chikumi 14 2016 vaimbova makurukota ehurumende Brigadier Felix Muchemwa naDr Samuel Mbengegwi vanoshaya. Sangano rebai Zimbabwe rinoti vanhu vemuZimbabwe ngavatenge zvinhu zviri kugadzirwa munyika. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yapinda muzuva repiri nhasi ichiita misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill. Nyika dzakabudirira dzovimbisa mari yakawanda kuGlobal Fund yekurwisa HIV, AIDS, TB nemalaria. Muchirongwa cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 1202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.